aka positivity. I am Fountain. Sam Chris. Levels. Charles Porter.
Aragumwe kufunga kwa ndino ita. Mekubanda kara raja ndino rota. Kana ndire here jandino ngonzwa. Mama. Mama kushanya kwenye kushanya iko. Kamusinganyore sami. Kushanya kushanya iko kamusinga fone kana faro wacho wakambodiko kudenda ikoko dinokudana yamai dai madaira kuvane mipanyika ndozvando shuvira maindi tumbra minzwa ininda baiwa akana zvekushaura ininda shaiwa makandi fundisa tidanane mosimwana ngumusarovane kukure zvakanaka usakanganwe vakuru vanotsiura usaramwe makushanya kwenyu kushanya iko kamusinganyore samba mufaro wacho wakambodiko ekudenga ikoko mama kushanya kushanya iko kamusingafonekana mufaro wacho wakambodiko. Kudana yamai dai madaira kuvane mipanyika ndozvando shuvira maindi tumbra minzwa ininda baiwa akana zvekushaura ininda shaiwa makandi fundisa tidanane mosimwana ngumusarovane kukure zvakanaka usakanganwe vakuru vanotsiura usaramwe makushanya kwenyu kushanya iko kamusinganyore sami wacho wakambodiko ekudenga ikoko mama kushanya kushanya iko kamusingafonekana mufaro wacho wakambodiko ekudenga ikoko
kosrule boka zawanda sejuji let me say big up to Diego Chief Mazondo Bash on the General.